achisungisa Zimbabwe Rights Women Rights achisungisa MISA tatozivisa dare kuti mutongo unenge waiswa zvisina basa nekuti unenge wakaita sei tinongotambira
sei client yenyu yakavhara internet
kwakauya musungo kana tatinoti directives ichibva kuhurumende kana hurumende ichinge yasunga zvainenge yasunga pamutemo munhu anenge ataurirwa zvokuita nehurumende anofanira kuita kana kuti ozochallenja achinge aita saka for as long as chisungo ichocho chisati chabviswa nedare kana kuti kugadziriswa neany imwe nzira isusu mutemo unotisunga kuti titevedzere
ichavharwa kwenguva yakareba sei
ndinokwanisa kukonfirma izvezvi kuti yadzoka asi kubva zvatiri kuziva isusu mapepa atakagamuchira chisungo chacho changa chirinzi chiri kupera musi wa19 January.
Munoziva here kuti iko zvino kudzoka kwayaita haichaenda zvekare?
Hachisi chinhu chandinokwanisa kutaura nekuti hatisi kuziva.
Client yenyu yakaudzwa chikonzero chokutinyi kuti vavhare internet?
Tsamba yatakatambira inoti iyo hurumende yanga iri kuita zvairi kuita izvi pamusoro pemutemo unonzi Interception of Communications Act, vachiti kune zvinhu zviri mumashaishai imomo zvinogona kukanganisa nyika, asi isusu hatina kuona uye handifungi kuti pamutemo tinogona kuona.
Ko iyo econet inofungei nekuvharwa kwemaindaneti kuitwa ikoko?
Econet basa rayo nderekuprovida maservices iwaya, asi inoprovida yakakoteredzwa nemutemo. So kana pachinge paitwa chinhu chinoratidza pameso pacho kuti chinhu chaitwa naminista achitevedzera mutemo waatevedzera, hatina chisarudzo pane kutevedzera zvinenge zvaitwa. Kana zvichinge zvazotaurwawo nenzira yakasiyana nedare, tinozongotevedzerawo zvinenge zvataurwa nedare.
Saka nyaya iyi ichanzwika rini?
Iri kunzwika semuvhuro, that's 21 January, majaji vanonzi vatsvagu